This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 27 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBulawayo nhasi pakuvigwa kwemutambi webhora aive nemukurumbira munyika Willard Mashingela Kumalo.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti hapana anovamisa pakudzingisa mubato panoonekwa vachiita zvisiri mugwara.
Hurumende yomanikidza vana vechikoro vose kuita zvemitambo kutanga gore rinouya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI ririkuyambira hurumende kuti ikasavandudza zvinhu munyadzi zvematongerwo enyika neupfumi, nyika inoguma yasvika kumazivandadzoka. Mugwaro rayo rakanzi Zimbabwe Political Economy Review, The Economic Contradictions in Zimbabwe Job Losses, ZDI inoti munyika vanhu vabatwa nekutya kunotyisa uye vanhu havanawo kugadzikana, uku hurumende ichiwedzera kutonga nedemo ichityisidzira vanhu. Sangano iri rinotiwo uwandu hwevanhu vasiri kushanda munyika wasvika pazvikamu 50 nezvishanu kubva muzana. Vanhu vakawanda vachatobuda munyika vachinotsvaga chouviri kuSouth Africa nekuBotswana. Ndo zvimwe zviri kutaurwawo mugwaro iri. Hurumende inoti hayo vanhu vasiri kushanda vanosvika zvigamu 10 kubva muzana chete, nekuti inotarisawo vaye vanozviitira mabasa avo emaoko. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZDI vapedzisai Ruhanya.
Tiri kuti zvinhu zvananga kumawere nenyaya yekuti makambanizi ari kukuloza, mabasa ari kurasiwa, vanoita zvemainvestment havasi kuuya kuzosima mari dzavo, makambanizi haasi kuvhura, agriculture yedu hamuna production, mumining medu hamuna production. So makey factors anoita kuti economy imuruke zvakanaka akafa. Asi chiri kuneta nechekuti leadership yacho yakasarudzwa kuti itungamire nyika haisi kutaridza kuti iripo ichiona kutambudzika, kushushikana nenzara ine vanhu. Saka tine lack of leadership inoda kuti vanotungamira nyika vasende message yekuti no, tingagadzisa nyaya dzezveupfumi. Asi kuti tigadzise nyaya dzezveupfumi munyika, tinofanira kugadzisawo nyaya dzedu dzezvematongerwo enyika. Kuti mitemo yedu inoita kuti vanhu vasauya muno kuzosima mari dzavo, vachichakucherwa mari dzavo. Iwo gadzini twatodza kuti vanhu vanoyato kuziva ndikaenda kuZimbabwe handitorerwe 50% of my company. Asi ngo ndinoda kuita business newe usingaratidzi kuti zvibinga mupini neminzwa nemasoso anoita kuti kana waya kuzosima mari yako uchiita basa rako unobayiwa tabvisa. Handifungi kuti zvingabatsira kuti vanhu vanoda kuuya muno vauye. So ipapo ndopeti kuti tashaya utungamiri huri committed, utungamiri huri selfless, utungamiri wanga wakafanana neutungamiri wevanhu vakafira nyika ino, kuti tinofa hedu asini mozeita independent. Utungamiri wasiyana neutungamiri hwana vachitepo, utungamiri hwana vatongogara, utungamiri kana hwana vamujuru the general wakataurwa namugabe kuti vakati aiwa nyika haingaendi kumawere nokuda kwomunhu hwani zvaitaurwa namujuru. Ndo utungamiri kachawo chaiwo unodiwawo.
Ko izvi zvikasagadziriswa chii chinoitika?
Kuyerera, kuyerera. Is either we reform or we die. Ike notungura patiti tinoda kugadzira economy, tinoda kugadzira economy, ichingogadzirwa nevamwe vanhu. Ko tinodi kugadzira economy nepolitics dzedu. Ngatitei utongi hwejekerere, maleaders achichinja achiuya achienda.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Ruhanya, vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mudzimai wemutungamiri wenyika, amai Grace Mugabe, vanoti hapana munhu anovamisa kuita zvavanoda muZanu PF, sezvo vaine kodzero yakangofanana nemunhu wese zvisinei nekuti havana kuenda kuhondo. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Amai Grace Mugabe vataura mashoko aya nhasi pamurombedzi pamusangano kusangana nevanhu mudunhu reMashonal and West.
Nguva iyoyo ndofunoona ngokumboti haa kutamba vaifungoti baba vaiteti haa amai zvamuri kutaura zvitaurwe panze ndokungoonawo baba vacho vakangonyarara. Ini ndiri mukadzi mukuru, ndine pfungwa dzangu, ndinotaurawo zvandinoda. ZANU PF ipati yangu, kana ndichidawo kuita participate muZANU PF imomo hapana anondirambidza, nokuti ivo vaifungoti nokuti ivo vanofunga kuti yes vakarwa hondo, tinozvitenda. But also, as you never put in a car, you don't take the door of the phone and go to the ZANU-PF.
Amai Mugabe avataura kwenguva inodarika awa imwe chete. Vapedza nguva yakawanda vachitaura nezvekubvisa pachigaro gore rapera kwavakaita vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Amai Mugabe vati vakaridzira amai Mujuru pembe kuti vadzingwe mubato reZANU PF, uye vati vacharamba vachiridza pembe kuna ani zvake achange asingatevedzeri gwara remusangano.
But ivo manje vana manjuru nezvikwata zvavaishanda nazvo vaitibhora musango, pakaindikati okay zvandapiwa pembe manje ndakuita chirefri manje. Kana ndaona munhu ari muZANU PF ari offside, zvinonzi hanzi refri kana achiridza pembe, hanzi toni yacho inokuratidza kuti zvakanganiswa stereke here kana kuti zvakanganiswa zvishoma. Zvino ndakairidza pembe kuratidza kuti zvakanganiswa pakuru, ndikati ndaakuchida kuti muone manje upenzi hwarefri manje kuti anoridza pembe pachokwadi. Kana uchikanganisa vanhu muZANU PF pembe inoriri, kana uri offside pembe inoriri. Inini handityi kana ndapiwa pembe ndichiona zvishata hokoyo ndokuridzira pembe.
Amai Mugabe vashoropodza vamwe vemapepanhau vavati vakatengwa nemari inosvika mamiriyoni maviri emadhora kuti vanyore zvakaipa pamusoro pavo.
Tinozvidokorora iye zvino izvi kwakatengwa vanhu ivo venyuzame nekuriuvamwacho uri pano vakapiwa mari, vakapiwa mari ma$2 million. Imbo newspaper rakapiwa $2 million kuti vaise bazo rekundinyora zvakashata. Nyorai hamumbonzwa ndichipindura, handituke handitesei, asi mwari wokudenga ndiyanoziva.
Mudzimai wemutungamiri wenyika abvuma kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere, asi vakurudzira vanhu kuti varambe vakashinga. Vati vanhu vanotengesa mumigwagwa vasatengese hembe dzemumabhero, asi chashamisa vanhu vakawanda ndechekuti vazogovera vanhu vanga vari pamusangano mabhero 150. Ndakamirira Studio 7 pamurombedzi kwazvimba, ndini Ata Chiguriwa.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Murume akapfuura nezuro vatori venhau vaviri vemuAmerica vakafa akanyora gwaro rine mapeji 23 kunepfenyuro yeWDBJ achinyunyuta pamusoro perusarura rwaanoti aiitirwa paaishanda pakambani iyi nepamusana pekuti aive ngochani. Vesta Flanagan akamboshandira television ye WDBJ uko akapfuura vakamboshanda navo Alison Parker na Adam Ward nezuro vachibva vafa. Vatori venhau ava vakapfuurwa vachiita hurukure nemumwe muchina bhizimusi pachirongwa chaionekwa nemunhu wese sezvo chaive pamhepo. Flanagan akazvipfuura apo akanga akombwa nemapurisa asi akazofira kuchipatara.
Pakistan yakomekedza kuti Afghanistan inofanira kuona kuti yachengetedza vamiriri vePakistan vari munyika iyi pamwe nezvivakwa zvayo muKabul. Pane mashoko anoti hurumende yemuAfghanistan iri kushungurudza vashandi vehurumende yemuPakistan zvikuru vanogara kunze kwemuzinda wePakistan muAfghanistan. Vakuru vakuru vari pamuzinda wePakistan muKabul vaburitsa mashoko ekuda kupambwa kwevashandi vavo muKabul.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakavimbisa kuti upfumi wenyika wagadzirira kusimuka kuburikidza nechirongwa cheZim Asset. Vachitaura muparamende pachirongwa cheState of the Nation nemusi wechipiri, vaMugabe vakati hurumende yavo yakabudawo nezviga 10 zvaichatevera mukusimudzira kwayo upfumi hwenyika uye kukwezva vekunze pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti vasime mari dzavo munyika. Vakatiwo hurumende yavo iri kuita urongwa hwekuti itange kudyidzana zvakare nenyika dzekumawirira. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti hapana zvitsva pamashoko avaMugabe aya, sezvo pakatomboumbwa komiti yemakurukota yaiita hurukuro nenyika dzekumawirira asi chakabuda hapana. Vamwe vanotiwo vaMugabe vanofanirwa kutanga nekuvandudza mitemo iri kutyisidzira vekunze kuti vatadze kusima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nengo yeZANU PF uye vachiongorora zvematongerwo enyika vaGoodson Nguni pamwe nemutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaNguni kuti vanoti kudii nemashoko avaMugabe ekuti nyika inofanirwa kudyidzana nenyika dzekunze.
Zvakataurwa naPresident zvinhu zvagara zvichiitwa, yagara iri programu yehurumende kubvira patakaita hurumende yemubatanidzwa nevanhu veMDCT nevamwe vanhu veMDC varimo. Ende isi tinotaura kuti tinoda kudyidzana nevanhu vese, hatina kuti nevekuwest cheta iwo. Takati toita reengagement nevanhu vese vari pano panyika. Hatidi kuti vanhu vafunge kuti kana tati takutaura nevanhu vepanze tiri kuraya varungu vekuwest cheta iwo. Tiri kuraya varungu vepasi rose nevanhu vese vari members of the United Nations kuti taurirane navo, tidyidzane zvakanaka, vauye kuzotishanyira chienda kunovashanyirawo zvakanaka. Vane mari dzavo vaizoita mabhizinesi muno vatsvakire vana vedu mabasa.
VaMafume, nyaya iri mudariro pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika nevimbiso dzavari kupai dziri kutaurwa kunzvinhu zvagara zvichitaurwa navaMugabe.
Zvagara zvichitaurwa asi hapana chiri kuchinja. Unoshaya kuti vanhu vekuministry of foreign affairs vanenge vasiri kuzvinzwa here kuti pari kuda kuitwa engagement kana kuti kungotaura nje, nekuti iko zvino West yavanoti vachataura nayo kana ruzhinji rwavanoti vachataura nayo havasi kana kumbotora matanho ekuti tione isusu vanoona vava ne2 years vari mugovernment yavakatenda iyi. Asi anongori mashoko, zvino Asset yakazvitaura futi izvozvo, iko zvino 10-point plan yaakutaura futi izvozvo. Asi chabuda hapana, hapana kana chatiri kuona chiri kuitika. Mari inofanirwa kuuya, haisi kuuya. Matourist haasi kuwanda sekuwanda kwaanofanirwa kuita. Tiri kuramba tichingotsvaga mvoka mupopoto nevamwe vese, vana IMF, vana World Bank, hatisi kuwana hatiri kuona tichabuda. Saka anongori mashoko nje, vanhu vachingotambira gore negore.
VaNguni, tingaona here vaMugabe vachizoenderera mberi nokuzoti pashandurwe mitemo inobvumidza vekunza?
Vajonga, ndiva ndikutaurire kuti hurumende yeZANU PF kana yachiita zvinhu haizvirove dindundu kuti hei taita izvinhasi, kwaita izvinhasi mangwana taita izvi. Aiwa, vaMubiki vaMafume havasi muhurumende, saka vazive kuti chii chiri kuitika, because havasisimo manje. Isu zvatinoziva ndezvekuti tiri kutaurirana nevatinoda kutaurirana navo, nevari kuda kutaura nesu. Asi chatisiri kuzoita ndechekuti kuti tipe nyika iyi kune vanhu veMDC kuti zvigonzi zvinhu zvaakufamba nhasi
hatisi takabvuma kuita izvozvo. VeAmerica, veBritain vari kutaura nesu, veChina, veRussia vari kutaura nesu, vari kutaura nehurumende yaMugabe. Hatidi kuzorova mudunduri kuti tataura izvi, vangati tataura izvi. Vandotani zvekuti vemabhizimusi vekuBritain vanga vari muno naSquid. Maambassador eBritain ari munhu akatitaura kuti varikuda kuti tidyidzane. Australia yakabuda mapepa nawo nezvoitaura kuti tida kuti tidyidzane neZimbabwe. Isu tikunakirwa muno muZimbabwe, tikuenderera mberi tichatirwa naMugabe neZimbabwe. Hameno zvava vari kutsvaga zvakaipa. NDC.
Vamafume, tinoona kuti hurumende iri kuvimbisa zvakawanda, asi munguva yairi kuvimbisa iyoyi nyaya dzeupfumi dziri kuramba ichidzikira sekuona kuri kuita vamwe. Izvi zvamungakurudzirawo zviitwe.
Taitori neatizveti yaiti Samson, nyama inonaka inotaura yega. Kunakirwa hakuiti kuudza munhu. Kugara zvakanaka hakuiti kuudza munhu. Zimbabwe yovava segavakava. Vanhu havasati vambovavirwa neZimbabwe zvairi kuita makore ano. Hapana kana mwana mucheche asiri kuona kuti ZANU-PF yatadza. Munyika hamuchina mari, mabasa hamuchina. Kwatiri kuenda hapana ari kuona hurumende yeZANU yazara corruption. Hapana kana chitsva chiri kuitiwa. Iko zvino vanhu vanongobhadhariswa marodhi akagadzirwa kare kare. Mari dzavanotaura anonzi mamega dues anobva kuChina. Hapana kana hwani rabudisa kana sendi muno munyika. Hapana kana chavabata neZANU-PF chiri kubudirira.
Vanga vari mutauriro weMDC Renewal Team vaJacob Mafume. Manzwawo zvakare kubva kunenge weZANU-PF waGoodson Nguni. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7.
Zviuru nezviuru zvevanhu vanosanganisira vatambi vebhora vakare nevanhasi, hama neshamwari pamwe neveruzhinji, vaungana muBulawayo nhasi pakuvigwa kwemutambi webhora aiva nemukurumbira zvakanyanya munyika Willard Mashingila Kumalo. Vanhu vakawanda vati vatambi vebhora vakaita saKumalo vanofanira kupiwa mihoro yakafanira apo vanenge vachitambira zvikwata zvavo pamwe nenyika. Mutori wedu Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura panguva yenhoroondo nemunamato paMcDonald Hall mumusha wenzilikazi munin'ina waWillard vaBrian Mashingila Kumalo, avo vataura vakamirira mhuri, vati Mushakabvu aive munhu ane rudo kuhama neshamwari uye ari munhu akazvininipisa, zvisinei kuti aive ave munhu ane mukurumbira. Kumalo vati zvino zvinorwadza ivo nevamwe vemhuri kuti Willard haana kuwana mari kana mugove wakafanira kubva muupenyu hwake hwekutamba pamwe nekurayiridza nhabvu, zvisinei kuti mutambo uyu waive pamwoyo pake. Shamwari dzaWillard varivo vatambi vebhora vakaita mukurumbira Raman Gumbo namadhinda Ndlovu, varumbidzawo mufi nekugona kwake bhora uye neunhu hwake. Munyori weZimbabwe Footballers Union uye vakatambawo naWillard muchikwata cheZimbabwe National Team chakaita mukurumbira icho chaizivikanwa kunzi Dream Team, vaPaul Gundani vati zvakakosha kuti vatambi vebhora kunyanya vane mukurumbira saWillard vawane mugove unofanira pavanenge vachiita basa ravo rekufadza vateveri venhabvu. Nhengo yeZimbabwe Football Association ZIFA vaBenedict Moyo vaudza Studio 7 kuti vanotsigira kugunununa pamusoro pemabatirwo anoitwa vatambi venhabvu, vachiti zvakakosha kuti hurumende pamwe neZIFA zviise musoro pamwe chete kugadzira zviri kuneta munyaya dzenhabvu. Moses Chunga yakatamba muNational Team naWillard akiwo Mushakabvu aive munhu ane hunhu kunyange chikwata chake chikakunda kana kukundwa. Chinga atiwo Willard aive nerudo asina rusarura rwekuti munhu mushona here kana mundevele. Chinga akurudzira hurumende kuti itore matanho ekusimudzira zvemitambo kunyanya nhabvu kuitira kuti vatambi vawane mugove wakafanira. Mushure mekupiwa kwenhoroondo nemunamato mutumbi waWillard wazotakurwa uchipfuura nemunhandare yeBarber Field ndokuzonoridzwa kuLadies Tennis Symmetry uko kunove kwakarigwawo vamwe vake vana Benjamin Konjera, Mercedes Swanda naAdam Lovu. Vamwe vatsigiri veHighlanders vataurwa neStudio 7 vati nyika pamwe nechikwata chavo zvarasikirwa zvikuru nekushaya kwaWillard sezvo vange vachitarisira kuti achashandisa unyanzvi hwake mukuedza kusimudzira chikwata ichi. Willard akashaya nemusi wemugovera mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga ange ave nemakore 40 nemapfumbamwe uye asiya mudzimai nevana. ndakamirira Studio 7 mulawayo ndini Taura Ishara.
Goodwill ambassador ve early child marriages musangano re Africa Union amai nyara dzai gumbo nzanda vanoti kunyange pane matano akatorwa nehurumende dzemuAfrica mukuvandudza kodzero dzemadzimai pane zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa. Sangano re African Union rakadoma gore rino segore remadzimai kana kuti Year of Women Empowerment and Development towards Africa's Agenda 2063. Sangano iri rakadoma mwedzi uno semwedzi wekukurudzira madzimai emuAfrica. Asi nyika dzakaita seSouth Africa ndidzo dzanga dzine zvirongwa zvekurangarira mwedzi uyu kunyange hazvo pasina zvizhinji zvakaitwa munyika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naamai gumbo nzvanda kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iye.
Pane kutaurika kwakanaka kwekuti ngatisumudzirei kodzero dzemadzimai muAfrica, ngatitarisei nyaya yedzidzo kubudirira pane zveupfumi kwevanhukadzi, hutano, madzimai asange achiwanikwa achifane nezvirwere zvinodzivirika kana kunge vachienda kunobatsirwa pakupona muzvipatara nezvimwe zvakadaro. Saka pane kutaurika kwakanaka, asi takatarisa chaizvo chaizvo zviri kuitika munharaunda dzedu mumaruva mumamisha umu, tikoona kuti pachine basa guru. Zvibvumirano zvinenge zvaitwa paAfrica Union level kana zvaitwa nehurumende dzedu zvinofanira kuti zvinge zvichizonyatsobatsira madzimai nevana mukugara kwavo muupenyu hwavo. Asiwo ndiri kufarawo nekuona chirongwa chedu chekuti tipedze dambudziko rekuti vana vari kuwanikwa vachiri vana vadiki chichinyanya kugamuchirwa zvakanyanya nenyika dzakasiyana siyana.
Tinoonazve kuti iro sangano reAfrica Union rakatara iro iwo mwedzi uno semwedzi wekuremekedza madzimai. Ndezvipi zvimwe zvingaitwe nehurumende dzakadai seZimbabwe mumabasa iwayo ekuwana kodzero dzemadzimai achiremekedzwa mune ramangwana?
Takatarisa nyika yedu yakaita seZimbabwe tichikoshesa nekusumudzira munhukadzi. Mwedzi saiwo uno watakatarisana nawo tinongotanga kutarisa kuti vazhinji vakugadzirira zhizha rakuuya. Totanga kutarisa nevarimi, madzimai ndisu tinobikira mhuri nokuonawo zvakamira sei. Toda kusumudzira kuti madzimai awana mbeu, awanawo kubatsirikana kuti vagokwanisa kutarisa mwaka watakatarisa nawo mhuri dzavo dzichikwanisa kuzodya nekuwana zvakakwana. Chechipiri ndechekuti madzimai tiri kushingaira kutengesa tengesa pamisika nezvimwe zvakadaro. Saka iyi nyaya yemadzimai anotengesa pamisika achitengesa munzvimbo dzakasiyana siyana dai vaonawo kuchengetedzwa, vakwanisa kuti vatengesa zvinhu zvavo pakachena, pakagadzirika uye vachiremekedzwa kodzero dzavo, ndisekuti ndopari kutobva raramo yemhuri dzavo. Poyowo madzimai nevana vechidiki navamwe vanenge vari vashandi, kodzero dzevashandi dzinokosha. Saka ndanga ndiri kutarisawo nyika yedu mazuva apera yanga iri kutaura nyaya inokosha zvikuru yekuchengetedzwa kwevashandi nemaretrenchments nelabor bill yanga iri kutaurwa. Saka mwedzi uwoyu watinenge takatarisa nawo ngatitarisawo nyaya yemadzimai vashandi.
Vanga vari Goodwill ambassador weearly child marriages musangano reAfrican Union amai nyara dzai gumbo nzvanda vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuSwitzerland.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM patinenge tichiita chirongwa chinenge chichitarisa zvine chekuita nemadzimai kana kuti Women's Forum, tichange tichitarisa nezvekodzero dzevanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo, kutanga gore rinouya mwana wose wechikoro achange achimanikidzwa kuti aite zvemitambo. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kubva pavana vadiki vekreshi kusvika kuvakuru vanenge vari muform 4 vose ava vachange vachimanikidzwa kuita zvemitambo izvo zvaiswa murongwa wezvedzidzo. Izvi zvataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vapo mavhima avo vati hapana mwana achabvumidzwa kusaita zvemitambo.
Development yemwana inofanira kutanga mwana paconception. But isusu tinozovabata vave pa 4 years, 5 years vachipinda ECD. Saka tiri kuda kuti kutangira ipapo zvinhu zvakaita sema sporting disciplines ti develop ma talents evana atinenge ta identify. Chikoro chega chega chinofanira kunge chine enough sporting facilities. Sporting yacho iri part of the syllabus.
Vamavhima vanoti kunyange vanenge vari muform 6 avo vane vamwe vavo vanga vachikudza dzidzo yemabhuku kudarika mitambo vachange vachimanikidzwa zvekare sezvo mitambo iri iyo yave kubhadhara kudarika mamwe mabasa ese.
Vanhu vazhinji vanozikanwa nekuine mari yakawanda, be it football, be it basketball, boxing, vanhu vanenge vari musporting arena.
Vamavhima vataura izvi pamabiko aitirwa chikwata cheZimbabwe Special Olympics, icho chakauya nemenduru 12 apo chakanokwikwidza kumakwikwi eSpecial Olympics World Championships ayo akaitirwa kuLos Angeles kuAmerica mwedzi wapera. Vamavhima vanoti kare kare vana vese vechikoro vaimanikidzwa kuita mutambo wekutwasanudza miviri wephysical education, asi izvi zvakamboregedzwa nenyaya yekushanduka kweupenyu muZimbabwe.
Even pataizviita kumasure takanga tisina emphasis yatave nayo iko zvino. Vazhinji vaionekwa sekuti kuita sport unenge uchitambisa nguva, but tinoda kuti tichinje thinking iko zvino. Saka tinogona kunge takamboti rasikei zvishoma panyaya iyoyo, but isusu as a ministry we have now realized the importance yekuti
zvichakadai vatambi veSpecial Olympics vanoti vakadzidza zvakawanda apo vakaenda kunokwikwidza kuAmerica mumitambo yegorofu nekumhanya. Muzvare Elizabeth Moyo, uyo akadzoka nemenduru yebronze, anoti akanakidzwa zvikuru achiti dai zvaidzokororwa anga achida kudzokera zvekare.
Ndakanakidzwa neenvironment, mabuildings nevanhu veko, they are very nice, vaititreata sevanhu, and everything was just good because it was my first time to experience izvozvo, so everything was good.
Munyaradzi Musariri, uyo akatora menduru yesirivha, anotiwo vechidiki vanofanira kuita zvemitambo kuitira kuti vaonewo nzvimbo dzinonakidza sezvaakaita iye.
Ndakanakidzwa, yakari first time yangu kuenda kuAmerica. Ndakanakidzwa nekuona nzvimbo dzekuAmerica, kufamba kuona zvinhu zvakasiyana siyana.
Zimbabwe yakatumira vatambi 15 kumakundano aya ayo akaunganidza vatambi zviuru 6,500 pamwe nenyika 150,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBulawayo nhasi pakuvigwa kwemutambi wenhabvu aiva nemukurumbira munyika Willard Mashingila Mahui Kumalo.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti hapana anovamisa pakudzingisa mubato vanoonekwa vachiita zvisiri mugwara.
Hurumende yomanikidza vana vechikoro vose kuita zvemitambo kutanga gore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Aiwa ama wadiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.